manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 14/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti chikoro zvikuvhurwa svondo rino event yati haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunga ari kunoti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro saka tikushari mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuziisa gwara richafamba bato ravo.
Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita President Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko saka ndiko kwaenda President wedu. Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzisati kunyanya neMozambique tiri chinhu chimwe chete tinofamba tese naizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vombosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaPhilippe Nyusi. Zvikoro zvinovhurwa vamwe varairidzi vakawanda vachiti vakundikana kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kumabasa kwavo. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi zvikoro zvavhurwa hana mari hakuna chiripo vanhu havana kana chavainacho nyika iri kutambura saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana ndopanga vachida kusesetirwa neutungamiri weMDC kuti tichaita serwendo runo iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvikuvhurwa svondo rino event yati haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunga ari kunoti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro saka tikushari mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
VaTambolinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezva akaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019 vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare nana Bhuruwayo nana Gweru nana Masvingo nebamutare zvakarambidzwa izvozvo mumwedzi wanyamafufu gore rakapera. Takaona rejimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa tikuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti takuda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita tirikuongorora semusanga tawirana kuti tinosvika rini kusvika rini tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. VaTambolinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sisangano remagandanga uye irikuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuti anemusi wechipiri muchawana zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya kuti tirikuongorora kuti kusvika zvarini tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero zvedu nekuita maactivities zvedu anovanobviswa nebumbiro remutemo yezimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wezimbabwe republic police assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure neutongi hwegutsa rizhinji.
Muna Nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vambosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaFilipe Nyusi avakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna gumi guru gore rapera. VaMunangagwa ndemumwe vatungamiri vedzimwe nyika gumi nembiri vari kutarisirwa kunge vari mumaputo kumabiko aya. Aka akaveke chitatu vaMunangagwa ava vari pazororo remasvondo matatu vachimbosiya zororo ravo vachienda kunoita basa remutungamiri wenyika, kunyange hazvo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga varivo vakafanira kubata matomu. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vaMunangagwa semumwe vatungamiri venyika dziri muSadik vange vari pamabiko aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinotenda zvikuru akandemiri purezidendi vedu vaenda kuMozambique kumaputo ichokwadi ichocho. Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita purezidendi Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko. Saka ndiko kwaenda purezidendi wedu.
Zvinhu zvakakosha zvakadi kukama wenyika mbiri, Zimbabwe neMozambique.
Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzese dzeSadik, kunyanya neMozambique nevese neMozambia, vese vari muSadik. Zvakabatana zvikuru South Africa, Namibia, vese kusvika vaAngola, DRC, tiri chinhu chimwe chete, tinofamba tese, tinaizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete.
Tinoona kuti vaMunangagwa vanga vari pazororo zvichireva kuti vatodimurira zororo ravo panzira. Vanga vakakodzera here kuti vange vachisiya zororo vachienda kumabiko?
Purezidendi ED Munangagwa tiri kuvaona vachishingaira zvikuru neshungu dzekuda kuona kuti basa reZimbabwe, nyika yeZimbabwe yaenderera pamberi, ukama hwedu nedzimwe nyika hwaenderera pamberi. Ndinogara ndakataurira vari veruzhinji kuti mutungamiri weSecond Republic ane shungu zvikuru nebasa nekuona kuti Zimbabwe yabudirira. Naizvozvo anogara achingoshanda.
Pane vamwewo honorable Mutsvangwa vari kuti kuita kwakadai kwekuti mutungamiri wenyika ari pazororo anombodzoka achitora basa ipo paine vaChiwenga vakafanira kubata matomu, zvinoita sekunge vasina chivimbo navaChiwenga vakabata matomu. Munoti?
Handizive kuti munozvinzwa kupi izvozvo, nokuti isu tinoziva kuti baba Munangagwa ndiye purezidendi nafirst secretary wemusangano uri kutonga weZANUPF. Baba Chiwenga ndiwo vice president nasecond secretary wemusangano unotonga. Baba Muhadi variwo second secretary navice president venyika. Vanhu vanoshanda pamwe chete setimu. Handizive vanotaura vanofunga kuti Zimbabwe ichaita zvavanoda mumusoro mavo, kana kufunga kuti leadership haina kubatana, kutsvaga pekupfeketudza napo kuti vafunge kuti pane zvisina kumira zvakanaka pakutongwa kuruditwa neruling party. But ini semunhu wanobva kuruling party ndiri kuda kukupa yena assurance yekuti president nemavice president avo neparty yese nemaministers yese vanoshanda zvakanaka zvikuru pamwe chete zvekushanda nesimba kuti nyika igadzirike.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe varairidzi vakawanda vanoti vatadza kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, asi vamwe vashoma vanoti vakwanisa kuenda vachityira kudzingwa mabasa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews ava vanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vanga vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairidzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mumwe mudzidzisi aramba kudongwa zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara.
Zvedu kumabasa tingondeya ndeyawo kungoti tingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingatereri zvichemo zvedu. Saka tanga tichingovapo tingokwidza nokudzira. Kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tichingoita kuti zvinhu zviite sekuti zviri kuendeka. Asi icho chokwadi chekuti hurumende inoisa zvitanda munzeve panyaya inongori pajekero rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira, tiri incapacitated.
Masangano anomirira vadzidzisi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvavo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi.
More than 80% hadzina kuenda kumabasa. Asi kana tikazohurengedza navamwe varairidzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low, iri pa50%. Patikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura uchinzi maheadmaster akapiwa mavhucha anozopiwa maticha. Saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo. Kozoti kune maCIO anga achifonera kuti zvevarairidzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro, kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapeshi. But isu tichitarisa overall ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chisungo chatakaita mangwana. Vakawanda vanga vaenda vachifunga kuti kuna mavouchers vanenge vasikowo kuzvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZDS Chitiga varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, zvikoro zvavhurwa nhasi paine makakatanwa pakati pevarairidzi nehurumende pamusoro pemihoro, izvo zvasiya varairidzi vakawanda vachiti havasi kuenda kubasa kusvikira matambudziko ava agadziriswa. Vachausinyoni ava vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti vanowirirana nekurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi vachitiwo kusadzidza kuri kuitwa nevana kuchikoro kuri kumbonyekedza kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuru yavaita namaiki hove westudio 7.
ya dambudziko riri kusangana nevaraidzi ridambudziko hombe chaizvo guru rekuti chese semhuri yeZimbabwe tinofanira kunyatsoongorora kuti vashande uyezve vazive karikiramu nyowani yakagadzirwa iyi vanotoda kutibatsirwa pamwe chete nekupiwa rutsigiro rwakakwana nehurumende saka izvi tiri kuti pane hurumende zvekusavatsigira pamwe nezvekusavapa mari inovafadza neinovakwanira zvinhu zvisina kunaka zvinova izvo zvinokanganisa kudzidza kwevana vedu muzvikoro nokuti zuva ranhasi ravhurwa zvikoro muzvikoro zvese zviri muno muHarare mudhizi dhizi matakwanisa kutenderera tichinotarisa tichiona kuti vana vari muzvikoro nevarayidzi vangani zveshuwa varayidzi vanga vari muzvikoro vashomanini chaizvo ratidza kuuya kubasa vazhinji vacho havana kuenda kubasa zvekuti vana havana kana chavadzidza zuva ranhasi rafurwa zvikoro izvi zviri zvinhu zvinodzosera kudzidza kwevana kumashure
vanyoni kune vamwe vane maondero ekuti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevarayiridzi vakamboedza kukurukura nevarayiridzi vakati vachavapa macushioning allowance asi varayiridzi vakaramba vachiti macushioning allowance aya haambo vabatsira pane chakaipa here kuti varayiridzi vatore mari iyi voendera mberi vachiita hurukuro nehurumende iyo hurumende ichiedzawo kugadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika
kuti hurumende ipiwe mukana ipfungwa dzinotangwa nevanhu vanenge vari pakati pekudya pamwe chete nekugutya pahurumende zvekuti hurumende inotaura kuti haina mari yekubhadhara vashandi asi ine mari yekuvapa maallowance kunyengerana kuri pachena nekuti iyo hurumende irida kukoshesa kuvapa maallowance ichitadza kuvapa masalaridzi avo nekuda kwei vanoa maallowance vasina mukoro wakakwana zvichikonzereswa nei kuti mushandi kuti akwanise kuenda kubasa hunge akafara
tichitarisa nyaya yekuti kune vana vaenda kuchikoro nhasi asi havana kuwana mukana wekudzidza nenyaya yekuti kune varayiridzi varamba kushanda nhasi mungati kodzero dzevana vechikoro dziri kumbunyikidzwa here
kumbunyikidzwa kwekodzero dzevana kuri pachena ende kumbunyikidzwa kuri kukonzereswa nehurumende zvinhu zvinotodzosera kodzero dzevana kumashure nekuti vane right to education apa havachawani education yavo havachawani education yakakwana zvinova izvi zvinokonzera kuzofoira kwevana ichokwadi chete zvekuti kodzero dzevana pamwe chete nekodzero dzevabereki vari kubvisa mari dziri kutovhaileta
vacharles nyoni vanove vanorwira kodzero dzevanhu munyika vachitaura vari parunhare namike hove westudio 7 vari parunhare muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munhu mumwe chete afa mukurwisana kwemapurisa nevechidiki vanga vachiratidzira muguta guru reConakry kuGuinea nyika shano dzemumatunhu ari kumavirira kweAfrica pamwe neFrance dzakawirirana kubatanidza mashandiro emauto mudunhu iri senzira yekurwisa zvakasimba chikwata cheIslamic State Paris chiti ichawedzera mamwe mauto mazana maviri nemakumi maviri. Nyika dzemuEurope dzatanga kunetsana neIran zviri pamutemo zvichitevera danho rakatorwa neTeheran svondo rapera rekusaremekedza zvibvumirano zvekuti isaenderere mberi nekuumba zvombo zvenyuclear. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe yanyorerana chibvumirano nechina chekuchinjana mari kuitira kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore. Asi vamwe vanobvunza kuti izvi zvinoshanda here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro vanxube vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeswap deal hachingoriwo chinhu chisinganyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika, nekuti tiri kungotaura kuti kana munhu wekuChina ana kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe kudzosera kuChina, anongo chinjana nemunhu wekuChina ari kunza mari yake kuZimbabwe, iye omupa ari kuya kuZimbabwe mari yekuZimbabwe, iye wekuChina omupa mari yekuChina.
Asi izvi zvine dambudziko rei? Tabvunza Dr. Kanyenze zvakare.
Saka dambudziko riri kumwe kondero kuti kana paine mari mbiri dzinoshanda, imwe mari ine mpengo wakadzikama uri pamusoro, imwe yakaita seZimbabwe dollar iri kungodonha. Ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndoda kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina, ndopinda ndiine mari yangu yekuChina, ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma, pane kuti nditange ndaita swap pekutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri mumaoko mangu.
Mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko riri muno munyika munomu nderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu, nekuti tichitarisisa nyika inoyi mainvestor kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu, tine makambanies anobva iwo kusouth Africa, tine mamwewo vanobva kunana France nevamwe vanobva kuUK vanova vane mabhizinesi munomu. Ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi.
Ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare, ukama hwakadzama zvikuru, ndosvika muchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dzekumadokero.
Asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei?
Chikonzero chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari, mari haisi chiri chokuti tinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu. Mari chinoita kuti mari yemari kubvumwa kana kudiwa kwainika nevamwanhete akakukomberedza newe zvakare. Apa mari iri kutaurwa nezvai pakati peZimbabwe neChina ndioni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda. Chimwe chinorwadza futi chiri chekuti ukama hweZimbabwe neChina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kana uchitarisa kudarika nezvemabhizinesi. Saka mari iyoyo iramba isiri mari inokwanisa kunge ichisumudzirwa kana kuti ibvumwe nekukurumidza.
Imwe nyanzvi munyadzi zvemabhanga uye vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose.
Currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe neChina zvinodyidzana zvikuru. Saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandise US dollar pake zvadzo dzoti kana dzaida kutengeserana portions kwa US dollar.
China yakanyoriranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vemutambo wenhabvu gumi nevatatu vekunze kwenyika pamwe nemumwe chete wemuZimbabwe vanyorera basa rekuve murairidzi wechikwata chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi weChicken in Joy Antipas ndiye ega murairidzi wemuZimbabwe anonzi akanda tsamba yake yekutsvaga basa rakakosha iri. Mukuru weZifa Technical Committee vaBrighton Maladule vati vari kusangana zvondo rino kusarudza kuti ndiani wavachapa basa iri iro raive rakabatwa kwenguva pfupi naAntipas wacho. Asi murairidzi weCranbourne Bullets Nesbet Sarutera anoti zvakakosha kusimudzira varairidzi vemuZimbabwe nekupa basa iri kuna Antipas kana mumwe murairidzi wemuno anenge akandawo tsamba yake. Murairidzi ari kudiwa uyu ane basa guru rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations pamwe ne2022 World Cup. Aimbotambira Kadoma United muZifa Northern Region Division 1. Prosper Mshai anoti ino haisi nguva yekusandura-sandura zvinhu, achiti Antipas anofarira kuramba ari pabasa.
makocha angu chinjwa chinjwa timu yazo mira mushi saka izi kuti coach ari kuyangaramba aripo kuitira kuti zvinhu zvitese zviri mushi mukanjia makoach ndoba unozoona timu yakurova kozi mumwe coach anouya noya netimu yake uya aripo izvezi timu yetu kuona ngeri kugona zvekuti hapana kana pekuti tikafunga kuti ndichinjwa timu kana coach coach ngaramba aripo ende coach ari kugona zvibadza rake
mutsigiri weDynamos vakudzaibere vanotiwo Antipas anofanira kupedzisa basa raakatanga sezvo anga ave neukama hwakasimba nevatambi vemaWarriors.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka deva tombomupa mukana aita sei apedze magemu akaya pozotsvaka umwe koshi bati magemu ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina saka anoratidza kuti anogona basa rake deva musiya apedza kampeni yake.
Aimbove mubati wepagedhe weFawn Docking Farm neAthletic Wildcats Shepherd Saizi anoti Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa vanokwanisa kuita kuti chikwata chemaWarriors chibudirire asi kungoti havasi kupiwa mukana nerubatsiro rwemari.
Varairidzi vedu vatinova munomo vakatogona zvisingaite. Asi chikuitira chekuti varairidzi vanopiwa mukana wekuti vapinde muzifemo vakoche national team asi zifa ina mari. Daine mari vaipiwa mukana wavo wekupiwa mari kuti vaite zvavari kuita national team ibudirire.
Antipas ndiye aive panyanga apo Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana uyezve apo yakanurova Zambia 2-1 muHeroes International Stadium. Asi aimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti nhabvu yasanduka zvekuti zvave kuda murairidzi wekuEurope sezvo varairidzi vemuno vachiomerwa apo Zimbabwe inenge ichitamba nezvikwata zvakasimba uyezve zvinenge zvine varairidzi vekuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zvakaitika munyika zuva rino ra14 ndira gore rapfuura apo takaona vamwe vanhu vachirasikirwa neupenyu vamwe vachikuwadzwa apo veruzhinji vakaratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekukwidzwa kwanga kwaitwa mitengo yemafuta nezvekudya. Takaona zvakare dande mutande reinternet richimbodzimwa kwemazuva.
Ini ndinoitwa Tafadzwa Mutasa. Ndakasanganawo nedambudziko iroro musi wa14 January ndichienda kwandaienda hangu ndine mota yekubasa. Saka ndakasvika vanhu vakavhara mugwagwa wose vachipisa matai. Ndakatozonoponera mumakuva ndoma ndakanoponera ikoko. Hapanoita kuti ndakubva kumakuva ndakati achirega ndinde kumba. Aitini dzanja kuma12 dzipakati peusiku. Ndikasangana nemasoja vakandizvirikita zvisingai. Vakanditi unoendepi. Ndikati harume ndabva mukurohwa izvozvo zvinovamo vanhu. Saka ndiri kuenda ukumba. Saka ndiwo hausikuziva zviri kuitika here. Ndakadhimanjika musoro wese ndikaita mavanga. Ndakambozama kuti ndiende kuzvipatara but hapana chipatara changa chakavhura chiri muchitundu. Ndakatozongosvikawo hangu zvekuvavarira mangwana acho kumba. Takaita usiku hwese tichingofamba kuti tikwanise kuenda kumba.
Pamairohwa pavaitsanangure here kuti mairohwerwa chii?
Masoja akangondibvunza kuti uri kuendepi iwo hausikuziva zviri kuitika here. Ndikati aiwa ini handina chandaa ndichimbozi. Ndandagarawo ndiri kubvawo kwandiri kubva ndichienda kwandaa ndichiendawo. Mapepa angu ndeayaya zvose vakabva vatora vakarasa.
Saka apa maakupi zvakafamba sei kuti munge muri kwamaweko?
KuDRC at the moment ndauya nebasa. Ndokwandiri izvozvizvi nebasa. Ndinodriva ndichienda kune dzimwe nyika. Saka apa ndiri kuDRC hangu ndiri kudhivhara ikokoko. But kumba kuHarare ndokwandiri besi.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende nezvakaitika kwamuri maitii?
Dai ndaikwanisa kutaura nehurumende. Chinhu chekutanga ndechekuti ndivo vakapinda pachigaro vakati the voice of people is the voice of God. Saka kana vanhu vataura handichiva munofanira kunge muchiteerera zvinoreva vanhu. Kana vanhu vati ichi hatichidi handichi nekuti isu takati isusu hatidi vatongi toda vatungamiri vanoteerera vanhu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
musakangano achirongwa che The Connection cheve chidiki na 8 PM chamunopiwa na Mike Hove apo anenge achitarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi varairidzi pamwe nevabereki apo zvikoro zvavhurwa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafambwa nebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku-Studio 7 ngolwesibili mhla ka-14 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi siningathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ningela energy ongadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka isikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe isikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali bavise imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abeza kwethula umbiko wakhe womqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, le Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini wekwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithizi asikwazi vele ukuthi siningathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ningela energy ongadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele njengoba lamhlanje lokhu esizimele khona lapha nje singamaqembu qembu qembu sizama ukukhulumisa nomuntu kanti sibonte kanti vele kungenziwani kodwa okokusebenza sibili hayi. Ngibona iviki izaphela sibili size sizwe ukuthi kanti yena uhulumende ume ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZU uMnumzana Nation Mudzichirwa yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu babo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So sicela siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya esikolo kodwa abantwana bafikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sokumele akhangelisise lolu daba.
kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sasihambisa abantwana esikolweni and bangahamba kustrike sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona zansikwazi ukuthi zizazisuza ngaphi. Ngiyabonga ucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo ngamathitshala bayilungise ngoba bangayekela kunjalo ukuzathwalisa bugada ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi esikolweni ziyasomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lamakhulu amanye lengxenye yamadola emelika $450 kodwa uhulumende uthi kathi lelisi leli holo ngoba engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Selokho sikuludaba lunye. Abazali baveze imbono eyihlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga mehluko kuleminye iminyaka. Kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa loba hatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga asela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingeneli lutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele emsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe isikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengeminyaka yonke ukuthi nxa umnyaka uqalisa endekuya kula bantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile ezikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangikhona nje kuphonguba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawumaka kuhle.
Unkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kuningi kakhulu njalo le ntengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu. Ngapha le ntengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona. Ischool fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu abami ithemba ahambisa konke bekurayithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke lakathi sibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo uhulumende aze abanike iholo abalifunayo.
namhla asihambanga emsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani, kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingizi sithi amakushini ngalawansis, kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda. Ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso, ngabe asikhali, ngabe sisemsebenzini namuhla. Ama-cushion allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu. Uyathi uyithola izinto ziyase zikhwele ngelanga lonalelo. Kunje i-cushion esagcina ukuyithola, sathi siyithole izinto zase zakhwela, ayenelisi ukuthenga le grocery egcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees, uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hayi asikayiboni ngoba yonke into abasitshelayo ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuyeni interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawa ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lohulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise isomnotho somnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sesibekezele wakwana. Lo ngumnyaka wesibili lokho esibekezela kulokho ekuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu. Ngayi ukuthi bayazama ngona bezame lathi sibe sihlezi ngoba ukubuyela emsebenzini kuza sibisele emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo ehle bekhule bengayiyeleli.
Abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela, libona ngani lina lizayenza into efanayo na?
Bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba kwamatitsha okwakhathesi sekunzimeni obukhulu enijazisisa lokho okwayihlela amadokotela. Andibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi.
Njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi. Singamatitsha kunje lathi singabazali, kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini. Kuyabe kusizwisa ubuhlungu yebo, kodwa akula ngenye indlela esingenza ngayo.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho ukucela.
Thina sabe silokhu sikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho sivela khona ukuthi impilo sesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki. Ngabe bayasiza izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kuyenza ukuthi siqhubekele phambili. Lathi sisenelise ukuphila le muli zethu, sihambise abantwana esikolo, sidle, sigqoke, sihambe emsebenzini sithabile.
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe isixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo, yebo, yebo. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle.
Okhulumayo ngu-Mike Hobe.
Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ngu-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Senator Elizabeth Warren wase-Massachusetts ongomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli. U-Senator Cory Booker ongumsundi wamela isigaba se-New Jersey edalela ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli welizwe. Abameli be-Egypt, Ethiopia le-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni ukuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Afrika we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla ehliswe intengo ezitaladini.
Uhlupho lukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash. Mali uthwala amabhengi kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash baya bethola $50 $300 ngelanga, kumba abanye bathe bathola kweviki. Umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni anjani ayethenga. Kodwa lwe ikhokhezi ngazi ukuthi uzama kuyo esitaladeni bayafika kambe inkala kada yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uziye ngasesupermarket uyethenga khonokho vele kudulayo. Kube sokufidika bale foreign currency nxabe ngena kulawo mashopu amanye angabe siyamukela i-foreign currency, kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifuel le ngoba bakhona amagarati anjengabo fuel ngani ne-foreign currency, amarandi, amapula nama-US dollars. Lenye ndi foreign currency abayivumayo. Kube sokufithi laba abaningi abangela i-foreign currency sokumele bangene kuleyo mzila emide. So ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abayefuna i-cash njengokuthi nxa siyathenga i-inform iyaluthi ibhilezile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika uthi othi ngifuna i-cash okuzokusiba luhlupho.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe safika kuleyi level esesikuyo, azikho uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand bancengise bejoyine i-rand union maybe izasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo. Ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana. Ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa but thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer le khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi. Ingxenye kungaphileka ngoba ayethu imali le yantengantenga sibula yizwakala ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elimingayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo. So into yangikhona inzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees but le mali yangikhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli. So kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangikhona kayisathengeki abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per litre ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 when uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi phelile uthola ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga ingazibuye sesiphonga utotobe yasethela khona lokho okuncane. Things are very expensive uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalele abantu aba-afford ukuzithenga. So i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma wamacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usephumzela yathola khona ungadubuka igolide enyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayithwena edinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani. So everything is just informal akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba ukumenza abesechila ukuthi sokule disaster elizweni.
Ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo eZimbabwe lithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhuba lalelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Izakhamizi zematopo ezansi emaNdebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu, ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa udubo kuyikuthi sokulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezigabeni zemaNdebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zematobo lazo zikhala labanye kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi sematobo uWard 10 emabonyane umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center sibizwa ngabe-orap labo sobhuku belabokhansila ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year. Sibhalisela ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku-orap, njalo sahlangana nabe-orap basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kwinyanga ka-Okthoba, uNovemba noDisemba, kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho. Into esimangalisayo yokuthi sesibizelwa emabonyani business center ukuthi lapho sibuye lamasaka, sibuye lama-containers, isiphathelo zokuthi siphiwe amafutha. Olunye uhlupho yokuthi bese sizwile lapha thina ku-ward 10 ukuthi amanye ama-wards avele asephiwe imali ngamanye ama-organization asebenza ngaphansi kwe-World Food Program. Indaba esikhona lapha yikuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kudla kuzahamba ngemfanelo na.
Unkosikazi Nokuthula Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sematobo, uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi, labanye labo abalezinswelo bayakhala kakhulu, asikwazi ukuthi singasizakala nga.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba nabo masingathe imali orapuyazeakhulu siba sikhangele nezulu enya, hayi khangani akuyazulu abantu khangani bayalamba abayabayimpuku emakhaya kavele kweminye imizibalale ngahlanga kalithi hayo khangela isikole ziyavula nemali abanayo ubhata isikolo kuzima kakhuluzeyontini.
ELeZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuchiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo, ngakho-ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla, nangu wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali, laloba lolu hlelo lusolwa ngabaningi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuthiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 njalo uMnumzana Chamisa obekhangelelwe ukuhlela indlela yeMDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. IMDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lokusasa. Lesi yisinqumo esichothozwe inkokheli yeMDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akula divola ukhulu kakhulu kade lokwesatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kuzulukazi weZimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguzulu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi bekawukazula umkhononi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubungumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC lalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lowo mahlayana, kukanti-ke umbiko lowo buzafakwa lakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko wokudlula.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani ekulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.
Lo uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is with you, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. Love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. It's not meant to be. So I tell myself that it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it. To do.
when I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje. Ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.